Tinoda kuti vanhu vazive zviri pachena kuti uyu munhu haasi musangano wedu wezanupf. Kuno kuAmerica takarongeka, tine nhengo dzedu dzese tinodziziva. Hatina munhu akadaro. Chechipiri, tinoda kuti vanhu vazive zvakare kuti hapana asingazive kuti vanotungamirira mabasa emuzanupf, Comrade Robert Mpofu, ndiwo Secretary General, chigaro ichi chakachinjwa musi uno unoyu. Vaimbo Secretary for Administration kwemakore, takangochinja mazita chete. Tine pati yakarongeka inozivikanwa kuti vabati vezvigaro ndivanani. Saka haya mahunde nezvemugodzi matsuro hatizvipedzeri zvevanhu vanoita misarinyai.
Takaonawo tsamba iyo yavakanyora ichiendeswa kuparamende kuti yakatambirwa ikatestwa chidhindo chekuparamende. Munoona paramende ichitorawo matanho here?
Aiwa, hatione pachidiwa matanho apa. Chekutanga ndechekuti hatina chokwadi chekuti tsamba iyi yakasvitswa zviri pamurawo kuparamende, nekuti kufuretsisa kwatakaita nezuro tiri kunzwa sekuti vane panange vakatambira tsamba yacho vari kuti havana kuiona. Chechipiri, vamujenda vanovaiwo mutauri wedare reparamende hapana asingazive kuti vatori nhengo yedu kumusangano wezanupf. Zvasiyana nemamwe mapato ane vanhu vane zvigaro vasingazivikanwi kuti ndivana. Itoko ndokunogona kuti munhu anongonyuka achiti ndiri acting distracting that or ndine chigaro chakati, nekuti hapana anoziva kuti ane chigaro chaicho kumusangano yakada pana CCDN.
Takaona pakaitwa tsamba dzemhando iyoyi nevebato reCCC pakabva pakurumbidza kutomiswa vanhu nezvimwe zvakawanda wanda. Hamufungi kuti vanofanira kuitawo izvozvo here?
Aiwa, tinoda kuti vanhu tatereri vazive kuti pamutemo hongu mutauriri wedare vanosungirwa kuti kana vachinge vatambira tsamba kuchibva kumusangano unenge wakaisa vanhu muparamende uchiti wabvisa vanhu ivavo, vanofanira kungofasiteta kufatira, zvinoreva kuti vanofanira kuteedzera mutemo vachitaurira mukuru wenyika nebato rezec reZimbabwe Electoral Commission kuti kuno kwaita vhakanzi, vanhu havadzingwa nemusangano wavo. Zvino izvo tinoona zvakaitira kuCC, nokuti kuCC hapana anoziva kuti chigaro chaicho chakati ndiani. Vanhu vacho havazivikanwi. Saka vamujenda havaigona kuramba nekuti havazivi kuti ane chigaro chipi ndiani. Saka zvingatoshatira kuti ivo vari nhengo yezanupf, inotova politibiro memba, vangatadzira tamba imwe munhu wavanotoziva kuti haasi mumusangano wavo, havatombomuzivi.